Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth change chichishanya munyika chinoti chasangana, chinoti vanhu vose vachasangana navo vari kuti Zimbabwe ngaidzoswe mugungano rayakabuda iri. Vaimbova makurukota ehurumende vaJonathan Moyo navaPatrick Juao avo vari muupoteri vakumbira ruregerero kuvatsigiri vebato reZANU-PF nekumbokurudzira kuti ribviswe panyanga. Varimi vochema-chema kuti mbeu yepfumvunza yavari kupiwa kubva kuhurumende ishoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova makurukota ehurumende muzvinafundo Jonathan Moyo navaPatrick Juao avo vari muupoteri vanyorera tsamba kunhengo dzebato reZANU-PF vachikumbira ruregerero nezvavaimbotaura zvekuti ZANU-PF iparadzwe nekubviswa pachigaro. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti vaviri ava havana kutumira tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana kubato reZANU-PF sezviri kutaurwa nevamwe, asi vangonyora tsamba iyi kuruzhinji vakanangana zvikuru nevatsigiri vebato reZANU-PF. Vaviri ava vainge vari muhurumende yamushakabvu Robert Mugabe vasati vapidigurwa nemauto muna 2017. Asi mushure memashoko avazhwawo navamoyo aya, bato reZANU-PF rinoti pane mukana wekuti richavatambira ndokunge vasvitsa tsamba kubato vachikumbira ruregerero. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukotara zvokuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo nevaimbova gurukotara iona nezvevechidiki vaPatrick Juao panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe vakanyora tsamba vachikumbira ruregerero kuZANU-PF nenhengo dzayo zvitevera kutsigira kwavakaita vachamisa musarudzo dzemuna 2018. Mutsamba yavo yaburitswa padande mutande reTwitter navaMoyo. Vaviri ava vakati vaiona sekuti kutsigira vachamisa kwaizoita kuti vanhu vazhinji vane mafungiro akasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika. Vabatane kana vachamisa dai vakabudirira musarudzo idzi, idzo dzavanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. VaMoyo navaZhuwawo vakataurawo zvakare kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kwaisava pamutemo. Taedza kubata munyoro anoona nezvemitemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vakatitaure nemutauriri webato ravo vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vasiri kudayira nhare dzavo. Asi mushandi mukuru anoona nezvoburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harisati ratambira tsamba iyi.
Hongu musangano hausati wagara pasi kuti uongorore kuti danho ratorwa nevakomana vaviri avo vaZhuwawo namuzvinafundo vaJonathan Moyo richafambiswa sei. Asi tinocherechedza kuti mutsamba yavo hongu taiona ichitenderera pamasaisai vachitiwo vanokumbira ruregerero nekupikisa kwavakaita musangano nokupesana kwavakaita neutungamiri hwemusangano zvekare nedanho ravakatora rekunge vachitsigira vaipikisa musangano musarudzo dza2018. Hatisati tatambira tsamba iyoyo kumusangano.
VaMugwadi vati vaMoyo navaZhuwawo havafaniri kutaura zvavanoda kuti zviitwe kana vachida kudzorwa mumusangano, kunyange hazvo vachiti pane mukana wekuti vatambirwe mumusangano wavo.
Chandisingangokurudziri zvangu ndechekuti kana vanhu vachidzoka kumusangano hongu tinozvitambira, asi mutsamba dzavanonyora havadzoki kumusangano nezvisungo zvavanoda ivo.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutauro webato reTRIPC vaOstalosiziva vati vanga vari parwendo vakati titaure nemukuru wavo muzvare Fadzai Mahere avo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati vachamisa vakagona zvikuru nekusaswededza vaviri ava pedyo navo vachiti vakafanana netsuku kuviri.
Mwoyo yavo ichiri kuZANUPF. Chakaita kuti vaite sekunge vauda kutsigira vachamisa ndechekuti vaiziva kuti havasina nzvimbo muZANUPF mushure mekunge vamugabe vatandaniswa.
Vamukundu vatiwo kutsigira vachamisa kwakaitwa navamoyo navazhowawo kwaive kurwadziwa nekubviswa kwakanga kwaitwa vamugabe pachigaro.
Zvimwe zvese zvavaita zvokuda kunyepera kuita zvokupikisa ZANUPF yange iri nzira yekuda kuzotsvaga kunyengererwa uye zvekwakuri kurwadziwa nezvakaitika muna 2017. Asi ava havasi vanhu vatingatarisire kuti vangamirire utongi hwejekerere.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vati tsamba yavamoyo navazhowawo iyi inoratidza zvinhu zviviri.
Yokutanga ndeyekuti iyo ZANUPF ndiyo inenge yakatovadaidza kuti dzokai muzotibatsira kuriga maelections, noti tikatarisa kumashure uku ndoo vakanga vachibatsira ZANU kuriga maelections vanhu ivavavo. Chechipiri, anogona kunge vari kuda kuuya vavomutsiridza chifoti yavo yavachazofaita kubvisa futi nhingirikini yeZANUPF mupawo. Saka zviri paviri.
Vamoyo navazhowawo vakatiza munyika pamwe chete nevaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere, gurukota raiona nezvokushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembi nevamwe muna 2017 pakapidigurwa hurumende yavamugabe neMauto. Hatina kukwanisa kubata vakasukuere avo vari kuSouth Africa kutinzwewo pfungwa dzavo pamusoro petsamba yavamoyo navazhowawo iyi. VaMuzembi vati havana chekutaura pari zvino. Vazhowawo vange vasati vapindura mubvunzo wedu wayatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nasi tiri kuenderera mberi nekupeta hurukuro yedu nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nezvekupuwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vachinzi ndivo vanotungamirira mapato anopikisa mudare reparamende. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitanga kuzeya nenyaya yemotokari dzakapuwa vaMonzora.
Ndakanga ndikupei nhoroondo yacho because pane zvandakanga ndaitawo ini pazera rangu panotanga Second Republic. Pane chinyorwa chatakaita semaofficials tichipa vakuru muna 2018 tikati vakuru, onai nyika ine tinoti udiho yakapasanukana pakuti kune vanokwidza nevari kutonga yamunotiya polarization iyoyi. Hamufungi kuti zvava zvakanaka here kuti tive nepfungwa ya leader of the opposition anenge achitorwa sepati yehurumende sezvinoitika mune dzimwe nyika dzecommonwealth?
Mungapa muenzaniso here ipapo?
It means kana taita institution ya leader of the opposition anenge achirekognizwa semunhu anenge achiuya pachinhano chechinhamba chechitatu kubva kumusorosoro sezvinoitika kune dzimwe nyika dzecommonwealth. But nokuda kuti ane chinhano ichocho ende anoonekwa sekunge ari pati wehurumende nyange zvakaachikwidza, anopuhwa zvinhu zvinoenderana neofisi yaminista kubva kudzimba kumotikari vanomuchengeta nezvese zvakadaro. Ndo package inopuhwa chileader of the opposition. Nobva vakuru venyika vazeya pfungwa iyoyo vakaitambira. Ndichida hangu kuti ndikutaurire chokwadi nekuda kwemaresults emuna 2018 munhu angade akavarura kuwana zvinhu izvozvo nekuda kwekuti akanga aita masiti akawanda mupalamendi nemavhoti akawanda iye pachake achiteerera mukuru wenyika akahwina. Munhu angade akatanga kuenjoya mabhenefitsi iwayo ndavachamisa. asazvinzwa kuti vachamisa vakaramba kurekognize mari zvavo zvakanga abuda iwayo. Nobva pazoita kuti masplits mupati mavo nobva vaenda kumakotso vachibva vanoretwa ikoko kusvikira vamonzora vatora vanhu vakawanda. Vamonzora vachibva vatora vapetera vachiyo mukuru anga aine masits akawanda muparliament. And in the process vachibva vaita chiid of the opposition. Saka mabenefits avari kuwana vamonzora yavayaya ipackage yatakaagriya nayo yatakati inofanira kupuwa leader weopposition. And it doesn't matter kuti ndiani nhasi uno ndavamonzora mangwana hatizi kuti ndiani vanenge vari ani.
Saka pari zvino anenge aripo ari kungopuwa motikari chete here kana kuti pane zvimwe?
Handisati ndaziva hangu nezichiri kuti package yacho nayo yakamira sei. I think chaonekwa nevanhu imotikari. Chisina kuonekwa nevanhu mabasa ekushandira pamwe chete kwehurumende neopposition kufambisa mberi donzo renyika. Chisina kuonekwa nevanhu my dears anofambisa nyika ari kubva kuopposition achipinda mugovernment nekuti hatisi kutasarudzo. Chisina kuonekwa nevanhu kubatanidza vanhu veZimbabwe kuti kuti varanda vakangoita kunge masvandikongonya kutarisana kwavakarambana isi takabva kumaelections kudhara handiti. So zvese izvozvo
ko vamwe vacharamba vanoti kazhinji zvese zvinoitwa nehurumende panenge paiswa mutemo wacho wekuti zviitwe sekuti panenge pachishandiswa mari iri kubva kuhomwe yehurumende kana kuti kutreasury. Izvozvo zvakaitwa here?
Zvese zvese zviri kuitwa pamutemo. And chamukangoda kuziva ndechekuti kana tikange tisina mutemo unenge uri appropriate vakuru vane capacity kushandisana nezvimapresidential powers to create temporary laws dzine lifespan ye 6 months during which time a formal law must be issued, must then be processed through parliament.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti mbeu yavari kupiwa pasi pechirongwa chehurumende chepfumvudza haisi kukwana uye vamwe vemapato anopikisa vari kunyimwa. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vari kuti vanga vatema ndima huru kunzvimbo dzakaita sekwaGutu, Bikita neZaka nekumwewo vanoti vakangopuhwa mbeu inokwana makirogiramu maviri pamhuri. VaWellington Homba vemuraya ndekwaChikutuva kune mamwa vanoti vakapuhwa makapu asingakwani minda yavo.
Mbeu yatiri kupuwa nehurumende yepfumbudza haisi kukwana nokuti tikatarisa zvakaita mbuku medu isu takapuhwa ma50 maviri. Saka takaona kuti haitokwani nokuti pamunhu chaije takaitira nakapu kapu.
Izvi zvatsinirwa navaCosmas Masukume vekuwa29 kuBikita South vati vange vachifunga kuti vapukunyuka mutenga mbeu inodhura.
Ndopatinoti pacho zvinosiririsa ukatarisa ward 4 yekuBikita South bereki vakapuwa ma2 kg pamusha wochibvunza kuti ko 2 kg inonzi chisei.
Hurumende iri kupawo varimi fertilizer asi inonzi ishoma sezvo vari kudirirwawo mukapu sembeu. Vamwe vakaita savatiri vashe macheke vekuward 13 kuBikita West vanoti pave kuitwawo zvematongerwo enyika sezvo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari kunyimwa zvikwanisiro.
Mawadhi ose infact vari kutongotaura zvekuti CCC haikori. Vanoti hatipi vatsigiri veCCC maiputiwawo yese havatibatsiri kunze kana mazotendeuka kuya kuZANUPF.
Mukuru wevarimisi mubazi rezvekurima mumasvingo iro riri kugovera mbeu nefotereza vanobheti Musiwa vati hurumende iri kupa munhu wese mbeu pasina kusarura.
Dati tiri kupuwa vanhu vese kana munhu akadaro inyaya yekuti tijembi kwavo kudistrictari kuarea kwavo hazvisati zvauya asi kwese vari kupuwa wadi by wadi. Government hapana patiri kupa vanhu kapu. Basa redu isimbe rechidhomeni harisi rematongerwo we are into agriculture.
Izvi zvatsinirwawo nasachigaro weZANUPF mudunhu remasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati bato ravo harisi kupindira muchirongwa chehurumende chavati chiri kupa munhu wese sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika.
Ndikato pa instruction kwa wanu hidu msangano kuti. Wanu mirira kushinukwe wanu wa shande hukumende. Wa shande hukumende na makansela na makipambo. Wanu wa itaju. Wanu wa ipa. Pa nikiri hukukwa. Hidu takatuta ula na uta titu njiri. Ingo ndia mdu nyo kwa makipano wanu nyora vaya. Kukua uupeu. Tunukitu kwa mdu. Kwa zimbeu hili kuya. Ndiye munu wote.
Asi vamasuku mevati ayamanyepo vachiti vashandi vehurumende vebazi rezvekurima ruchikidzirwa nevatsigiri veZANU-PF.
Veni pawadi 29 panapa vanhu vezvano vakadeisa mandiro. Mbeu yakabuda kuGMB hachinzi mine kuti munhu wese. Tata zvakuti vanhu vachipuwa maini vakobviswa ma-CCC members ese. Haini mbeu iyoyo yaifanira kupuwa ma-CCC members. Kana tingangoti vagari vese yaizopuwa vaiti masabhuku.
Vamwe vagari vekwaChivi vanoti mbeu yakawanda iri kupuwa vanotsigira bato rinotonga uye masabhuku veruzhinji vachishayiwa. Saga re50kg fertilizer yerudzi rwecompound D rinonzi riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti US$39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45. Sagare 50kg reyuria rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti US$70. Kuchitiwo fertilizer yepamusoro kana kuti AN iri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti US$52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu iri kutengeswa nemadhora makumi matatu pamakirogiramu gumi kana kuti US$30. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Chikwata cheCommonwealth change chine nomwa munyika chinoti vose vachasangana navo vari kutenderana kuti Zimbabwe idzorwe mugungano renyika zhinji dzaive pasi peutongo weBritain idzi. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupeta rwendo rwavo, mukuru wechikwata ichi muzvinafundo Louis Franceschi vati Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakatarwa negungano ravo zvinoda kutevedzwa nenyika dzinoda kupinda mugungano iri.
Certainly the conclusion is that Zimbabwe has made very impressive progress on those kind of alignments they were asked by the heads of government from the Commonwealth to make so as to be aligned to the charter, to the Commonwealth Charter and the values enshrined in this charter. It's also a beautiful coincidence that the Charter of the Commonwealth was signed in 2013, which is the same year the Constitution of Zimbabwe was passed.
Zimbabwe yatora matanho akawanda anoenderana nezviga zvakabvumiranwa nevatungamiri venyika dzemuCommonwealth icho chakaitwa muna 2013. Zvizhinji zvacho zvakafanana nezviri mubumbiro reZimbabwe ra-2013. Vati gungano ravo rinoda chose kuti Zimbabwe idzoke muCommonwealth, asi vakati inofanira kutevedza matanho mana ese anodiwa kuti zviitike. VaFrancisco vati Zimbabwe iri pachidanho chekutanga uye vati vachanyora gwaro ravo iro richatumirwa kuvatungamiri venyika dzese dzemugungano iri kuti vape pfungwa dzavo vasati vaenda pachidanho chinotevera. Havana kupa nguva kuti izvi zvichatora nguva yakadini. Vati chimwe chakabuda munharurano dzavo kubva kumativi ese inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanoda kubatsirwa kuita nhaurirano dzekuti vagadzirise zvinonetsa munyika, vakati vatapi venhau vanofanira kubatsira pakuita izvi.
Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting. Somehow what the people of Zimbabwe has asked the family of the Commonwealth, all these countries, 21 of which are in Africa, is help us find ourselves. It's a process of finding each other and dialoguing and talking and meeting.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi avo vange vachitungamirira chikwata chehurumende munhaurirano neCommonwealth vanoti Zimbabwe yatora matanho akawanda ekuona kuti munyika maita utongi hwejekerere, sarudzo dzakachena pamwe nekuti vanhu vagara zvakanaka.
We therefore wish that our interest to join the Commonwealth is considered on its merit taking into account the significant progress that has been witnessed across the entire spectrum of civil, political, social, and economic rights of our people.
Tinoda kuti chikumbiro chedu chekuti tidzoke mucommonwealth chiongorerwe pachitariswa zvese zvataita panyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhu.
Zvichakadai, mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanoda kuona Zimbabwe yakagadzikana ichihidzana nedzimwe nyika, uye bato ravo rinoda kuona nyika ichidzoka mugungano recommonwealth. Asi vati zvinoitika chete kana vana veZimbabwe vakabatana.
Izvozvo zvinouya chete kana tawirana pachedu. Hatingatauri nevamwe tisati tataurirana pachedu. Zvanza zvinogezana. Zimbabwe inofanira kubatana pachedu, towirirana, tova nechinhu chimwe chete, togadzirisa kuvavana nokumarana, tochienda togadzirisa kunodzokera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 vasangana nhasi musangano wechimbi-chimbi kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 kuBali, Indonesia. Musangano uyu wakokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ukapindwa nevatungamiri venyika dzeCanada, the European Commission, European Council, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain neBritain. Musangano uyu waitwa zvitevera kukandwa kwechombo muPoland pamuganhu neUkraine ichikauraya vanhu vaviri. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havo havafunge kuti chombo ichi chakakandwa neRussia sezviri kutaurwa nevamwe. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nemutyairi weMagonyet vaBernard Ndabambi, vanove mumwe wevatungamiri vesangano rinomirira vatyairi veMagonyet reUnited Truck Drivers Association muSouth Africa. VaNdabambi vanobva kuGokwe muBhuku rekwa Ndabambi vachiberekwa navapichani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakaenda kuSouth Africa ndaona kuti zvinhu zvayo zviri kunetsa panhau dzemari, simba remari, simba rekutenga kwayo rakanga richisingatombozi takatomboitisa. Saka ndakasarudza kuti regedzai yangu chese ndiende kuSouth Africa ndimbonozama. Takatanga ndatomboenda kuMozambique. Ndikona kuti kuMozambique ndichaita dambudziko reiro mutauro aya Portuguese aindinesa. Ndakataiwa rikaende ndeku ndogona kunzwa chisuluku. Eya, chindevere ndinochinzwawo nechirungu ndogona kuchitaura. Ndokuenda kwandakaita. South Africa ndakasvika ndichityaira. Ndakambotanga ndamboona kusecurity sandawa zviza kuti ndotsvaka kuti maketa basa ndichinda kupi. So ndiri mutyairi.
Ndo basa ramanga muchiita here muri kumusha vaNdabambi?
Kumusha ndangoshanda mabasa akasiyana siyana akawanda wanda ekutungamira mumabasa umu kugadzira chimakanika, kuwereta wereta nezvimwe zvakadaroda zvangorisiyane siyana. Asi muchidimbu ya ndakaita zvakasiyane siyana.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo mukugara kwamakaita kuSouth Africa uye mubasa renyu?
Zvinonetsa pakushanda uri kunyika yehopotere seni muzvizwa kwangu zvekuti mari paunosvika hauzive kuti pei inotambirwa imari. Havazokupai mari dzakaita dzesedzidzo nedzimwe nguva. Asi wose zvavo makamana sikuza zvandakasangana nazvo ini wopuwa mari ini yakasiya neumwewo munomu. Zvinotevera zvimwe zvaina ndezvekuti pamabreakdown ukaita breakdown paya paunenge waitira breakdown dzimwe nguva zvoenda nekuti murungu wako anokasira kukuatenda here kana kuti anononoka. Nzira dzaunenge uri dzachona idzidzo dzinenge dziri dzipi sengeKZN unezvati hazvii zvekuti vaa murungu amboita zvekunonoka kuti ndozouya ipapapo. Anofanira kukasira kuti ndinge usiri safe, you can be attacked at any time. Kozotiwo zvimwe zvacho ndizvo zvokuti munhu wega wega chero wasangana nemurodi anokwanisa kungokubvunza zvaanoda. Saka anytime mabvi ako anodamburwa, anytime iwe unogona kukuvadzwa, anytime mota dzaitotsva.
Ndezvipiwo zvamungati izvi zvakandinakira izvi kubva kuenda kwandakaita kunogara kuSouth Africa?
Pa South Africa paya kuya kuya kutakadiza zaka wanda kuti industry ino famba soo zumezizo ndakatora wa ndikadiza oo transport management zume zakadaro ndikashuona wati ha zumezuno ita isi shipping and forwarding ndikashita okuna ndikashuona ndikatumbotura zuma kwa zibiki tingindawa na zume ita isi ma forklift operator nunda anda karanyimu opata zangumai mabuzo zahe so ya ndakawandiza zaka wanda ndikawana ti ku industry jayegu jayegu kune zaka wanda zukutiza fanike scrape ino vaya chasa nuruwa nikuitu wako machine ji processor ano achi achirala machine nunga pasi hakuna chinorasu chimwe ya ndaka zuona pano ndiche kuti South Africa uko kune ma organization anubatira vanu zokuti vanengu wa sinama passport ima permit wa sinaka wano shanda vani tunzi kutuwa uko South Africa yese tuwa wano zote hapa tika enda wano achi reku chika msu wakati tika enda wano wano chika msu wakati vani tunzi kutuwa uto kada teka wana mi beda nishimwe zunzitra chaisu zoku chika zunotobi kwa patua nebe kurara pando puwa kuma chechi nishimwe zakadaro ndakashamisika ujose ndikuona kuti service iyi yakakosha iyi izvo zvakandifadza chaiko kuona kuti aiwa akupanika kurongeka handizivi kuti mari inenge ichibva kupi ndongamadhona organizations agency kuti government woka kuti in partnership ne government or something but just that izvo zvakandifadza ujose.
Tinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachitaura kuti vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana kumusha atingati maproject. Imiwo mune zvirongwa zvamuri kuitawo here kumusha?
Ndine shungu yekuti ndiinveste kumusha. Ndo shungu yandinayo. Ndiri kuzama kuti ndatofainda kuti kuona zvakanakanaka kuti mumusha munei zvinobuda ndezvipi zvinoita ndezvipi zvakaoma nezvakareruka ndezvipi zvichinga takadaro.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaBernard Ndavambi vanove mutyairi wemagonyeti uye vari mumwe wevatungamiri vesangano reUnited Truck Drivers Association vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi makuru emutambo wenhabvu eFIFA World Cup 2022 ari kutanga nemusi wesvondo kuQatar. Mukugadzirira mitambo iyi vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Steven Magolis vanoti vakaona zvakakosha kuti vatange chirongwa chekupa veruzhinji mukana wekuti vaone mitambo pamaterevhizheni makuru avakaisa panzvimbo yekufarira muHarare inenge ichiratidzwa mitambo iyi paichatanga. VaMagolis vanotiwo vakagadzirira nzvimbo inonzi Steven Magolis Resort iyo inopa mhuri nevatsigiri venhabvu neveruzhinji mukana wekuti vaone mitambo vakasununguka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mukanganya uye weStudio 7.
Nzvimbo iyi iri kuWaterfalls muno muHarare kuHarare South. Nzvimbo iyi iri mukati neresort yangu inonzi Steven Magolis Resort. Resort yangu inini ine zvakawanda zvinoitika imo. Iri pa75 acres. Saka 75 acres idzo dzokuti dzizare mune zvakawanda. Tine madhamu mairi, mabhota anokuza imomo, tine mabhiza avanhu vachitasva, mazipline, giant swing, makanoes. Yoyo screen yatayamataura yebhora iyoyi inoita 8 meters by 5 meters and ine space yakanaka yekugara. Tine pool yatikatovhura musi weSaturday ine 600 square meters and ine maslides anobva muchikomo so achidzika akareba. Tine inonzi virtual reality simulator. Tine nzvimbo inoridzwa music vanhu vachiterera vachitya vachinwa zvavo pane stage iripo. Saka nyaya yebhora yes ndeyatikagadzira kuti vanhu vauye vachizoonavo bhora vachitya vachi inwa kuita sevari mustadium iyo iri pascreen vanenge vachiona zvichitaitika live.
Vanenge vachida kuona nhabvu vanenge vachibhadhara here kana kuti zvine zvakamira sei?
Havabhadhari. Wakadzingana wapinda mukati, kupinda mukati ndokunobhadharwa. Ukangova mukati unongonoona nhabvu. Kana wakada kubuda uchidzoka unongoita uchibuda uchidzoka uchimbonotamba mizere reiyoyi nemamwe mavisa muchitasa uchidini. Ukangovada wodzoka hako kana wakada kumbonotya kunwa whatever unongoenda uchidzoka pasina anokuchacha.
Kupinda muresort yenyumo kuno tora mari yakawanda sei?
Kunoita $5 pamunhu mukuru, $3 pamwana mudoko.
Saka munoona vazhinji vachizouya here panguva yenhabvu uyezve mungavakurudzire kuti chii?
Well, chichiri chinyowani bati tiikutarisira kuti vanhu vanouya. Tinokurudzira kuti kana une vamwe ndo panonakidza bhora. Makawanda ndosaka vanhu vachienda kustadium vachibhadhara kuitira kuti vaone nevamwe.
Avo vanga vari vaSteven Magolis vanhu vamuzvina bhizimisi vachitaura naMarvelous Mukanganya uye vari parunare muHarare. Vateereri musakanganwe kuti Live Talk tichatarisa matambudziko ari kutarisana nevanodhiraivha magonyeti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dze isiNdebele.